ZWAP.com.
Jacks on the track.
Hey, vari pataka famba now. Vamwe vacha chinja tika recognize now. The one di say my papiro, papiro. Vari pataka famba now. Life it origini atina kushika now. Jaja me matonga senyo. Jaja me matonga sao. Hey, wawana my papiro. Papiro, wawana mapapiro, papiro. Life ino titurira, msai chipisa. Bakuri mapacho anti munofirita. Nyangwe madeisi, wayondo shimirira. Manai sangwariko, da matei sangwarikuwa.
ZWAP.com
Studio 57, you know we pay.